Manera kanaka muri Zimbabwe ino studio 7
tishitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechipiri ndira 11 2022. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndichitepenyura chirongwa chino ndiri kumba nepamusana pekutyira kubatwa nechirwere cheCovid-19 ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Kusarudzwa kwava hamutendi kombai kuita meya wegweru chinhu chakanaka zvachose nekuti ndo zvanga zvichida vanhu vekugweru kuburikidza nemakansilas iwo avavhotera.
Guta regweru rinosarudza meya mutsva. Zimbabwe Electoral Commission yokoka vanhu vanoda kuongorora sarudzo dzichaitwa muna kurume. Hurumende yambira vagari vemuHarare kuti iri kuenderera mberi nekuputsa zvivakwa zvisiri pamutemo muguta iri. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7. Vahamutendi kombai vasarudzwa kuva meya weguta regweru nhasi zvichitevera kudzingwa kwakaitwa vaJosiah Makombe neMDCT. Thomas Siripasi anotipa nyaya iyi.
Muzvina bhizimusi uye vari kwanzura weward 4 mukanzuro yegweru vahamutendi kombai ndo vasarudzwa kuve meya mutsva wegweru mushure mekuwana mavhoti 11 uku vava vanga vachikwikwidzana navo vamartin chivhoko vemdc alliance vachiwana mavhoti 4 chete. Mutauriri wemdct vawitness dhuve vati vafara nezvabuda musarudzo sezvo nhengo yebato ravo yakunda musarudzo iyi.
Kusarudzwa kwava hamutendi kombai kuita meya wegweru chinhu chakanaka zvachose nekuti ndo zvanga zvichida vanhu vekugweru kuburikidza nemakansilas iwo avavhotera uyezve vahamutendi kombai akasike kutanga kuti vange vari pachinzvimbo chekutungamirira guta rekugweru saka havazotori nguva yakawanda vachimbodzidza basa vachatoti kupinda muofisi vototanga kutorova basa kuita zvinoda vanhu vekugweru nekuita zvavanenge vatumwa nepati.
Hatina kukwanisa kutaura navachivhoko kuti tinzwe divi ravo sezvo vanga vasiri kudayira nhare mbozha yavo ukuwo mibvunzo yatatumira vatauriri vemdc alliance yanga isati yapindurwa sezvo vanga vachinzi vari mumusangano wezvesarudzo dzemabi elections enhengo dzeparamende akatarisirwa kuitwa musi wakurume 26 munyoro anoona nezvesarudzo mumdc alliance vaian makone vanga vasiri kudayirawo nhare mbozha yavo gurukota rinoona nezvematunhu vajuli moyo vaudza Studio 7 parunhare kuti havana chekutaura pamusoro pekusarudzwa kwavakombai vakati basa ravo segurukota nderekungozadzisa zvinodiwa nemutemo chete kana munhu achinge abviswa pachigaro chake mukanzuru. Mutauriri wecrisis in Zimbabwe coalition vaobert masaraure vati kusarudzwa kwavakombai sameya mutsva wegweru hazviratidze zvido zveveruzhinji mugweru sezvo meya achisarudzwa nevanhu vashomanana.
Tika kugweru zvinoramba zvichiti rangaridza kushata kwakaita kuti titruste individuals tiave nesimba rekurikola vanhu vanenge vakasharwa nevanhu kungave kukanzuru kupaliamendi kana kuti kupi zvako. Simba rekutungamirira rinofanirwa kubva muvanhu harifanirwa kubva mumaindividuals, rinofanirwa kubva muruzhinji runenge ruchida kutungamirirwa. Tikaona vamakombe munhu anga akapinda hongu anga ari kanzela asarudzwa nevanhu kanzuru yakakwana vakaungana vese akanga asarudzwa chiratidzo ndo zvido zveruzhinji zvazvaitika asi zvakazenge zvaitika mashiripiti ese azenge aitaya asara pane mukana wekuti vashomashoma vaakumeka madecisions ekuti ndiani achatungamirira gweru city council yese.
Kusarudzwa kwaitwa vakombai kunoti kutevera kudzingwa kwakaitwa vaJosiah Makombe basa neMDCT inotungamirwa navaDouglas Monzora zvichitevera makakata mwari muMDC. Sarudzo iyi yaenderera mberi nhasi kunyange hazvo vaMakombe vakakwidza nyaya yekudzingwa kwavo kudare repamusoro vachiti havana kudzingwa zvine tsarukano. VaMakombe vaburitsawo gwaro nhasi vachiti nhengo yeMDC Alliance uye vatenda vanhu vakavavhotera paukanzura nemakanzura akazovapa mukana wokuva meya nekuvapa mukana wokutungamirira guta reGweru. Kubva pakatanga kusawirirana muMDC Alliance zvitevera mutongo wakatorwa nedare reSupreme Court wekuti vaNelson Chamisa havana kusarudzwa zviri pachena kuti vatsive vaMorgan Tsvangirai semutungamiri webato. VaMonzora vakadzinga nhengo dzeparamende nemakanzura akawanda vachivapomera mhosva yekusatevedza zvido zvebato ravo vachiti ndivo vane simba seMDCT rekudzinga makanzura aya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndiri Thomas Chiripasi.
Komisheni inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission iri kukoka masangano ese anoda kuongorora sarudzo dzemabyelection musi wa26 kurume kuti anonyoresa nekomisheni yavo musi wa22 kurume usati wasvika. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Muchiziviso chayo Zeki ati vanoda kuongorora sarudzo idzi kubva kumasangano emuno pamwe nevatori venhau kubva kumakambani emuno vachabhadhara madhora 10 kuAmerica pamunhu kana mari inoenderana nemaRTGS pachishandiswa mari yepamusika weReserve Bank of Zimbabwe. Vanoda kuongorora sarudzo idzi vachibva kunyika dzemuAfrica vachabhadhara madhora 20 kuAmerica uye vanobva kunze kweAfrica vachabhadhara madhora 100 kuAmerica. Zek inoti vanoda kuongorora sarudzo idzi kubva kumizinda yenyika dzekunze iri munyika vachabhadhara madhora 50 kuAmerica. Iyi ndiyo mari ichabhadharwawo nevatori venhau vanoshandira makambani ekunze kwenyika. Mutauriri wesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition iro rine nhengo dzakawanda dzine mvumo yekuongorora sarudzo kubva kuZek vaObert Masaraure vaudza Studio 7 kuti zvakakosha kuti sarudzo idzi dziongororwe nemasangano akazvimirira.
Taishoona sekuti kuobzerwa kwemaelection kunobatsira kuti kana taizobuda nemaresults atinenge tabuda nawo haichisiri Zeki yega yaakutizivisa maresults, asi kana ichinge yatizivisa maindependent observers anenge awandawo achitsigira kuti hongu isitanga tiripo ndo zvakaitika.
Asi vati zvakakoshawo kuti mari yekuongorora sarudzo ideredzwe kuitira kuti wese anoda kuongorora sarudzo akwanise kuita izvi.
Saka tiri kuti mari yekuti vanhu vabhadhare kuti vaobserve tichidai yangodzika yaita kamari kanongokwanisa kungobhadharika kuitira vose vane interest yekuti vaobserve chero nemalocal communities maCPOs vese vakwanise kungoobservawo vachitaura kuti shuwa kuno takariona election dzakafamba zvakanaka. Kana paine vanenge vachipokana vanenge varudza musarudzo vanenge vachitsiurwa nemacitizens kudzai vachitanga tiripo takazviona zvichiitika.
Zeki yazivisawo kuti pane masangano akazvimirira 16 akapiwa mvumo yekuongorora sarudzo idzi. Masangano aya anosanganisira Election Resource Center, Passenger Association of Zimbabwe, Zimbabwe Voters Association, Catholic Commission for Peace and Justice, Simukai Rural Residents Trust nemamwe. Musi wa26 kurume pachaitwa sarudzo dzekuzadzisa zvinzvimbo 20 nezvisere muNational Assembly mushure mekunge vaive nezvinzvimbo izvi vafa kana kudzingwa basa. Pachaitwawo sarudzo yekuzadzisa zvigaro 119 mumakanzuro akawanda munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Sangano reCrisis in Zimbabwe Coalition rinoti riri kuita musangano waro wepagore mangwana padande mutande senzira yekudzivirira mhirizhonga pamwe nekupararira kwedenda reCOVID-19. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Mukuru weCrisis in Zimbabwe Coalition vaBlessing Vava vaudza Studio 7 kuti vaona zvisingakodzeri kuti vaungane zvekare nekuda kwemhirizhonga yakaitika kuvulawayo ichikonzerwa nevanhu vanofungidzirwa kuti ndevezanu PF. Vavava vatiwo nhengo dzese dzesangano iri dzakabvumirana kuti musangano uyu uchiitwa padande mutande. Vatiwo chimwe chikonzero chaita kuti musangano uyu uitwe padande mutande inyaya yedenda reCOVID-19.
Ende takaona kuti zvinova zviri UNICEF kuti tingoteedzera zviri kudiwa panyaya dzeCovid nekuona kuti vanhu mainfections avachina anenge ari kuwedzera. Saka takangodecida kuti aiwa ngatingopetsai donzo iri musi wechitatu pamadande mutande, zvinova zvisu zvatakawirirana isu nemamembers edu nevese vari kukwikwidza.
Vabvabva vati masangano akapinda musangano wekubulawayo chete ndiwo achapinda mumusangano wemangwana sezvo vanenge vachipedzisa musangano wakavhiringwa kubulawayo.
Mangwana zvatiri kuita tiri kupedzisa musangano wakavhiringidzwa musi wa 15 zvita kubulawayo. Ndiwo musangano watiri kupedzisa. So takangowirirana takasungirana pasi kuti masangano akanga ariko ipapo ndiwo masangano akanga achikwanisa kuti azosarudza vatungamiri.
Zvigaro zvichakwikwidzwa mangwana zviviri chete chemutungamiriri nemutevedzeri wesangano iri. Vaimbovesa chigaro weZimbabwe Congress of Trade Unions vaPeter Mutasa vachange vachikwikwidzana navasamuel Wadzai, mutungamiri wesangano reVendors Initiative for Social and Economic Transformation kana kuti VSET. Mukuru wesangano rechitungwiza Residence Trust Muzvare Diana Alice Kuvea nemutungamiri weNational Youth Development Trust yekubulawayo Vusi Dube ndivo vachakwikwidza pachigaro chemutevedzeri wemutungamiriri wesangano iri. Vabvabva vaudza Studio 7 kuti sangano reElections Resource Center ndiro richaitisa sarudzo idzi. Vawadzai vaudza Studio 7 kuti zvakakosha kuti sarudzo idzi dzipere kuti musangano ufambire mberi.
Aiwa, sarudzo yakakosha, sarudzo yakakosha because coalition inofanirwa kupararira nyika yese. Haifanirwi kuita coalition yemuHarare chete ende isusu ndodonzo redu. Tofanirwa kuenda kuma regions kwese yoonekwa background kuma wards chakucha coalition inofanirwa kunge iriko. Nyaya yekuti coalition ine mbiri yekuti madzimai nevamwe kana vanhu vane disabled vanotadza kunge vachishanda mairi nenhau yekuti munenge muri toxic ndozvinozoda kugadzirisa izvozvo ive environment iri safe.
Vamutasa vaudzawo Studio 7 kuti havasi kupokana nemafambisirwo achaitwa sarudzo, vachiti chikuru chavachaita kana vakakunda kubatanidza musangano.
Hakuna chinonzi vision yamutasa kana tiri mumasangano akadai, asi chatinoda kutoita ndechekubatanidza ruzhinji rwese kuti tiite muonere pamwe, tofunga pamwe, tobudisa vision yedu nestrategy yedu tese semubatanidzwa, tofamba pamwe chete tese tiri pamwe chete. Uku kutungamira bedzi, asi kutungamira vanhu vanotoziva zvavanoziva, vanhu vane matalenti avo, vane magifts avo.
Vabvabva vati sangano ravo richavandudzwa kuitira kuti ringe riri mumatunhu ese munyika. Pari zvino rine mahofisi muHarare chete. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Kutare dunhu reHarare vaOliver Chidau pamwe nevanoona nezvemabasa ebudiriro mudunhu reHarare vatafadzwa muguti vayambira kuti kanzuro yeHarare ichaenderera mberi nekupwanya zvivakwa zvose zviri kunze kwemutemo uye vose vanotengesera mukati meguta reHarare vachabviswa. Vachitaura nevatori venhau nhasi muHarare, vaChidau vati vari kutsvaga nzvimbo dzekuisa vanotengesa zvinhu uye vose vari kutengesera migwagwa vachabviswa vachiiswa panzvimbo iri pashawasha. vaChidau vayambirawo vose vari kubvuta nzvimbo dzekuvakira kana kutengesera vachiti vachatorerwa matanho akaomarara. Vati vanhu ivava vari kubira veruzhinji vachishandisa zita remusangano weZANU PF uye vangavatora zvimbudzi zvepamusika mukuru wepamabhazi weMbare vachibhadharisa vanhu vanoda kuzvishandisa mari, asi vati kanzuru yakatora zvimbudzi izvi zvakare uye zvave kushandiswa pachena. Meya vechitungwiza vaLove More Michael vaudzawo musangano uyu kuti sekanzuru vachatevedzera zvose zvakurudzirwa navaChidau pamwe chete navamuguti uye vachaona kuti vanotengesa vawaniswa nzvimbo dzekushandira. Asi mukuru werimwe sangano rinomirira vanorarama nekutengesa reVendors Initiative for Social and Economic Transformation kana kuti VSET, vaSamuel Wadzai vanoti seboka vanopokana neurongwa hwaziviswa negurukota redunhu reHarare uhu sezvo bumbiro remitemo yenyika richikurudzira kuti vanhu vanobviswa chete pavanoshandira kana vavanirwa kwekuenda kunokodzera.
Isusu seboka tinopokana nemaitirwo ari kuitwa chirongwa ichocho chine Harare City Council. Maonere
vachishandira inofanirwa iri responsibility kana chinangwa chekanzura kuvakira vanhu kuti vange vachienda kundosenzera hautangi wapisa vanhu vari kusenzera usati wawana sekuti vaende kwavari kutaura kushawasha tinenge tichida kunzwisisa kuti kune mafacility here kune zvikwanisiro here matoilets ariko here mvura iriko here mashedzi akaiswa akamira sei nokuti tikatarisa uwandu hwevanhu vari kurarama neinformal trading munyika kana muharare muguta reharare zvinotyisa mukumajonga saka kuparadza raramo yevanhu nenzira isina tsarukano
saka imi service set makamira papi panyaya iyoyi
isusu seboka tinozviramba because tinoziva kuti zviri kukura kumbiro redu remutemo kumbiro redu remutemo rinotipawo marights sevanhu vanorarama muinformal sector kuti tikwanise kuwana pekushandira pakajeka tichisapotwa nemakanzura ndosaka vachitora mari dzavanotora kuvanhu vanenge vari muinformal trading vanhu vachibhadhara marates vanhu vachivapa mari kuti vakwanise kuvandusa panoshandira mainformal traders saka tinozviramba zvataurwa navachidau navamukuti hazvisi pasi pemutemo
saka mune matanho amuchatorawo here sesangano
kana vatotaura izvozvo isinoziva tine bumbiro redu rinotisapota sevanhu vezimbabwe semainformal traders tinoaproacha macourts toenda kumacourts tondovapirawo nhau yedu kuti ndogumbunyikiswa kwekuitwa kozero dzedu ndonga munotozviziva kuti kuchitungurisa pane imwe nguva vakatomborambidzwa kuita mademolitions wayo saka kugura kozero kugura mitemo yatingati rule of law kutonga kunenge kwaitwa nevemazitani saka zvatishamisa zvavari kutaura ende hatisi kuzvibvuma isusu
imiwo mune urongwa here hwekuti munge muchiendawo kumahofisi avana vachidhau ivava muchigarawo nawo pasi muchitaura zvese zvinyunyuto zvamuri kusimudza izvi
tinawo isu seboka tinotoona kuti matambudziko ese aya anofanira kugadziswa kuburikidza nokutaurirana zvekumhanyidzana izvi hazvina kwatinozvisvisa senyika saka tichatorawo matanho panguva inenge yakakodzera kuti tinge tichienda kwavari kana kukumbira kuvaona toona kuti nhau idzi dzingataurika sei zvigadziswa sei asi pari zvino tichatorawo matanho ekuprotekta marights emamembers edu tine mitemo munyika muno tine constitution tichaishandisa kuprotekta marights emamembers edu
mukuru werimwe sangano rinomirira vanorarama nekutengesa revenders initiative for social and economic transformation kana kuti VSET vasamerwadzai vari parunare muHarare neStudio 7. Bazi rezveutano rakazivisa nezviro kuti vanhu makumi maviri kana kuti 20 vakafa nechirwere cheCOVID-19 munyika yose uye vamwe vanhu mazana manomwe nevapfumbamwe kana kuti 709 vakawanikwa vaine chirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 munyika yose pazviuru zvishanu zvine zana nemakumi masere kana kuti 5180. Ukuwo vanhu vawanikwa vaine chirwere cheCOVID-19 kubva zvachatanga vava zviuru mazana maviri ane makumi maviri nezvitatu kana kuti 223,000. Kusvika pakupera kwezuva nezuro vanhu vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere cheCOVID-19 vakanga vava mamiriyoni mana ane zviuru zana nemakumi manomwe nezviviri zvine makumi masere nevapfumbamwe kana kuti 4,172,089. Vabayiwa nhomba dzose mbiri vave mamiriyoni matatu ane zviuru zana rine makumi mapfumbamwe nezviviri nemazana maviri ane makumi masere nevapfumbamwe kana kuti 3,192,289. Ukuwo vabayiwa nhomba yechitatu vave zviuru gumi nezvina nemazana matatu nemakumi mana nevashanu kana kuti 14,345. Uwandu uhu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichaziviswa zvayawana muongororo dzaitwa nhasi. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yeCOVID-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kweCOVID-19. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Murume wekusouth africa ari kupomerwa mhosva yekupisa paramende yemunyika iyi mucape town ava kupomerwa imwe mhosva yekuita mabasa eugandanga. Mutungamiri weamerica vajoe biden nemutevedzeri wavo amai kamala harris varikuenda nhasi kudunhu reGeorgia nechinangwa chekukurudzira kudzipa kwemitemo inopa vanhu kodzero dzekuvhota dzemunhu wese. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dziri kukurudzira gavhana webhanga renyika Dr. John Mangudya kuti vasiyane nekuti nyika ishandise dhora remunyika apo vachaparura urongwa hwekufambiswa kwemari mukupera kwemwedzi uno. Blessing Zulu Studio 7 anotipa nyaya inotevera.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vanoti kushaya simba kuri kuramba kuchiita dhora remunyika kwa ukanganisa upfumi wenyika zvakanyanya, nekudaro Zimbabwe yaifanira kushandisa hayo mari yekuAmerica.
Nyaya yanetsa Zimbabwe inhau yemarets akuramba achitira. Tirikuona kuti kublack market rate yakuma 230 against $1. Rate yehurumende iri pa $108. Saka tikutarisira kuti vamangudya pamanda la policy yavo vanofanira kutura hwaro kuti vo tasei kuti mareza aya asangane. Ii ndinofunga kuti zvisinga vanetsi zviri nyore kuto adopta US dollar. Tosiyana nezvekumhanyirana nemareza aya nekuti hondo haisiri kubank kwa Dr. Mangudya. Dambudziko riri ku Ministry of Finance, ne Ministry of Agriculture, ne Ministry dzine maconstruction work like sana transport. Tinoziva tese kuti mare iri kuenda kuagriculture kunyange zvakanaka kuti sapote agriculture yedu zvekurima izvi. Ndiyo iri kuabuswa nevanhu vari kutenga mare pamusika mutema. Marets oramba achitiza kuita chimbuka mupengo.
Asi imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vati vamangudya vanofanira kugadzirisa zvinhu pamusika wemari kuReserve Bank of Zimbabwe Foreign Exchange Auction.
Tutazira kuti vamangudya pavanoparura monthly report statement vaunze matanho anoita kuti pave negreater flexibility in terms of price discovery, in terms of nyaya dzeexchange rate determination. Zvinoitawo zvakare kuti pave neconfidence, greater confidence rather, in the Dutch auction market, uye zvinozobatsirawo kupedza matambudziko aripo in terms of nyaya yeparallel market in Norway iri kukonzeresawo zvakare kuti zvinhu zvisa gadzikani zvakanaka muekonomi.
Mashoko aya atsinirwawo nevanoongorora nyaya dzezveupfumi vamasimba kuchera.
Pama zvavanhu zvemafoni atingati mawallets, mamobile wallets, apa tirikutaura iko cash, one money ne telecash. Ndingangoti nini limit iripo iko zvino yashoma zvisingaiti zvekuti pavhiki 35,000 nekuda kwekukwira kwakaita mutengo. Limit iyoyo dai vaitarisa, dai vapatsanura zvinhu zvakakosha zvakaita sekuti magetsi, mvura, school fees nemabhiri ekuchipatara. Voisa limit yaizvo zvega zvinhu izvozvo.
Vachipawo pfungwa dzavo, imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaVictor Boroma vati nyaya yekwira kwemitengo yezvinhu yave kukonzera kusagadzikana kwezvinhu munyika.
Kwira kwemitengo yezvinhu kuri kuitira kuti vashandi vatambire mari dzisingakwani mumakambani nemuhurumende, vabhizimusi varasikirwe nemari zhinji, uyewo upfumi hwenyika husagadzikane sekuti munhu wese anenge achida kuchinja mari yaanenge awana yemuno kuti atenge dhora rekuAmerica rine uremu uye riri kudiwa nevanenge vachitengesa zvinhu. Kukwira kwemitengo kwaurayawo zvedhora remuno zvekuti patinosvika gore ra2023 tinenge tadzokera pakushandisa dhora rekuAmerica munyika.
Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakadzora dhora remunyika muna 2019 mushure mekunge nyika yambomira kurishandisa muna 2009. VaMnangagwa vanoti Zimbabwe ichaenderera mberi ichishandisa mari yayo nekuti pasi rino hakuna nyika yakabudirira ichishandisa mari dzekune dzimwe nyika. VaMnangagwa navamangudya vanotiwo uori huri kuitwa nevemabhizimisi ndihwo huri kukonzera kusagadzikana munyaya dzezveupfumi zvichipa kuti dhora remunyika rishaye simba. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Munhau dzemitambo. Vanhu vakawanda munyika vari kutaura pamusoro pemutambo weZimbabwe neSenegal wakatambwa nezuro kuCameroon. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Mukuru weZimbabwe National Soccer Supporters Association vaJoseph Mutau vanoti Zimbabwe yakaita munyama kutadza kubuda nepoint imwe chete zvayo mumutambo uyu.
Tsangatatamba zvakanaka hedu asi wazongoona zvaitika zvicharohwa pekupedzisira. But nevakomana vatinavo nevakakuvara vachoka mapeza zvakanga agona apa. But munyama chevo chevo. Nokuti dai tambo dai tingadaita kuti kuona uina mitambo iwo wanaso. But hai pekupedzisira herawo man.
Imwe nhengo yevateveri vemaWarriors veWarriors Friends Club vaCollins Longwe vanoti Zimbabwe yakaita zvinodadisa mumutambo waive wakakosha uyu. Valakmo Fernando avo vanoti vanobva kuMozambique asi vachigara kuWarren Park muHarare vanoti maWarriors akatamba zvinofadza asi vanofarira kugadzirisa matambiro avo pamberi pegede.
Kufara vakomana vakatamba bhora zvinodadisa. Kungotiwo pakazongoitika heduka mistake kadikidiki. Chimwe chinchida kugadziriswa apa striking force. Kocho kudai vagadzira pa striking force apa. Vatangisova na Prince Dube na Kuda Mahachi. Tinokwanisa kubudirira pa 2 games dzasara tinogona kutoro kana 6 points.
Asi muteveri weDynamos vaLawrence Wekwete vanoti vatambi vemaWarriors vanofanira kushandisa mikana yavanowana vachiti vakagumbuka zvikuru nekuti maWarriors haana kushandisa mikana iyi pamutambo weSenegal.
Zimbabwe yakatirwadzisa. Yakatirwadzisa nekuti vakomana vakawana makachanzi dzavo vakatadza kugohwesa. Zvino vanozoda kumirira kuti bhora ritangira kumadhangi minutes yakwe ndoko kwamunobayirirwa kwakarorerwa. Saka ivo vakatokanya vakomana vaiva vakagara vangokanda magobhora ayo. Kana vamwe vaona machanzi vanokandira saka vakakadzikanya bhora ayo.
Asi vaFernando vanoti vari kutarisira kuZimbabwe ichaita zviri nani mumutambo yavo inotevera iyo yasara.
Zimbabwe yesterday yakatamba zvakanakisa zvinodadisa. Tikaona matambiro avaita the way yavaidefenda nayo vaidefenda zvinodadisa. Takazongo zvakaitika nezvakaitika. That penalty of course togona complain but the guys played so well.
Asi vaFernando vanoti vari kutarisira kuti Zimbabwe ichaita zviri nani mumitambo miviri yasara mugungano iri.
Apa Malawi tikatamba zvakanaka nebhora tikatamba nezuru hatinotora.
Mutambo weZimbabwe unotevera uriko nechishanu apo maWarriors ari kusangana neMalawi. Zimbabwe inofarira kukunda mumutambo uyu kuti irambe iri mumakundano akakosha aya. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Michael Kariati.
Chirongwa chedi connection na 8 PM tiri kutarisa zviri kuitwa nevechidiki pamberi pesarudzo zvichaitwa muna kurume gore rino. Sezvo nguva yedu yapera regai tingotarisa misoro yenhau dzanhasi. Guta reGweru rinosarudza meya mutsva. Zimbabwe Electoral Commission yokoka vanhu vanoda kuongorora sarudzo dzichaitwa muna kurume. Hurumende yoyambira vagari vemuHarare kuti iri kuenderera mberi nekuputsa zvivakwa zvisiri pamutemo muguta iri. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu www.voashona.com. Musakanganwa kugara makapfeka mamasiki enyu nguva dzose uye kugeza maoko enyu kuitira kuti agare akachena. Murare zvakanaka vatsigiri veStudio 7 kwose kwamuri. Ini ndini Jonga Kandemiri ndichitepenyura ndiri kumba nepamusana pekutyira chirwere cheCovid-19.
Soku izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Hola mugela ku Studio 7 ngenjabulo ngolwesibili mhla ka 11 kuzibandlela 2022 ngontungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje
siyananzelela ukuthi umkhuhlane we-COVID-19 usumemetheka njalo elizweni leZimbabwe, ikakhulu esigabeni seMathebeleland lakoBulawayo, okutshengisa ukuthi abantu sebelokuyekethisa okuthile ezindleleni zokuzivikela.
Abezempilakahle kanye lohulumende bakhuthaza uzulu ukuthi aqhubeke landela iziqondiso zokwenqabela umkhuhlane we-COVID-19 ngoba ulokhe umemetheka.
Ukuze ukhetho lukube ngolukhululekileyo, kumele intatheli zindaba lalabo abazokhangela ukuthi ukhetho lukhululekile baye bafinyelele kuzo zonke izindawo mahala. Ungabona kubhataliswa intatheli zindaba, kubhataliswa lalabo abazokhangela ngokuthi ukhetho lukhululekile, kusho khona ukuthi izeki kayizinikelanga ukuthi ukhetho lube ngolukhululekileyo.
AbeZimbabwe Electoral Commission banxusa ukubhaliswa kwentatheli zindaba kanye labafuna ukubona ukuqhutshwa kokhetho lwama-by-elections mhlaka 26 ngombimbitho. Umhlangano we-SADC wokucubungula udaba lwamalwecatha kwele-Mozambique usungulwe namuhla. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abezempilakahle kanye lohulumende sebekhuthaze uzulu ukuthi eqhubeke elandela iziqondiso zokwenqabela ukumemetheka kwe-COVID-19 ngoba umkhuhlane lo ulokhe umemetheka. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Lisiyachona ilanga layizolo abantu abedlula amakhulu ayisikhombisa 709 bahlolwe bafumanwa belayo, kuthi abangamachumi amabili balahlekelwa impilo. Usikhwica mfundo solwayo ngwenya, umqondisi wesibhedlela sempilo Central Hospital, ngomunye wabakhuthaza ukulandelwa kweziqondiso zokuvimba ukumemetheka kwalolu bhubhane.
Masabezulu lokhu ukuthi khona sikhwayisane ukuthi ubhubhane lwe-coronavirus lolo lomkhakhalo onamathela masinya okuthiwa yi-Omicron lokhu lukhona, njalo niyaxwayisa ukuthi gqoka ama-face mask, sivala amakhala, tigeze izandla, njalo lingahambi lapho kulesiminye eminye khona, lingahambi lapho kulabantu abagcwele khona. Siyaxwayisa Masabezulu, umkhakhalo lokhu umemetheka usiya phambili, yikho akumelanga siwudelele.
Udokotela wedwa Ndebele uthi umkhuhlane lokhe umemetheka, abantu bananzelele ukuba ukuvikela uqakathekile.
Siyananzelela ukuthi umkhuhlane we-COVID-19 usumemetheka njalo elizweni leZimbabwe, ikakhulu esigabeni seMathebeleland lakoBulawayo, okutshengisa ukuthi abantu sebelokuyekethisa okuthile ezindleleni zokuzivikela. Asiqapheleni bantu basesiNdebeleni, bantu baseMathebeleland, bantu baseZimbabwe ukuthi umkhuhlane lo usesekhona. Ngakho kasinanzeleleni, sibona ukuthi nginanzelela ibanga eliphakathi kwakho lomuntu okulandelayo, whether usebhasini kumbeni uyahamba kumbeni usesitolo. Siqhubekeni njalo sigqoka ama-mask, sibona ukuthi siwagqoka kuhle, hayi khona ukuwagciza engani ngamathayi wona engama-mask.
Isakhamuzi sakoBulawayo unkosikazi Cora Ndebele uthi isiminyeminye esikhona emakilinika akoBulawayo kudala ukuba abantu bethathe khona njalo umkhuhlane we-COVID-19.
Okubize ukuthi khona phana kwaphana bevaccinate okufuna kuba lokukokozela, angathi uyizwa kanjani ukuthi abantu ba-maintain i-social distancing izini ithi bezavaccinate, cause kunandelela ukuthi khona phana ku-vaccination point kugcina abantu befikise bevaccinate bese besebenza umkhuhlane. So ngezinye indlela siyakhuthaza ukuthi kuhle kakhulu ukuba uqhubeke phambi uhlelo lezindawo ngamalokishi namalokishi, kodwa nokube nendlela yokuthi abantu bamente ni social distancing. Kuzami utaunika na kukobote. Tena kuna pani ndao mpaga vaccine abantu wekela ni mkila.
EZimbabwe kulabantu abahlolwa bafumana bele COVID-19 abangamakhulu amabili lamachumi amabili lantathu enkulungwane 223,000 kwasila abaphose bafike amakhulu amabili enkulungwane 195,515 kwabhubha abedlula inkulungwane ezinhlanu 5,180 okwamanje kugula abedlula inkulungwane ezingamachumi amabili lanye 21,305. Emizameni yokumelana lokumemetheka kwaleli gcikwane, uhulumende senelise ukuhlaba abantu abedlula izigidi ezine 4,172,089 okwakuqala, kuthi okwesibili sebesedlula izigidi ezintathu 3,192,289. Asebehlabe okwesithathu sebesedlula inkulungwane ezimbili 2,475. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Uhulumende usexwayise abakhela endaweni zokuqhuba amabhizimusi ngaphandle komthetho ukuthi badilize lezo ndawo engakabafinyeleli kuhlelo lwakhe lokubhidliza izakhiwo ezingekho emthethweni oluqale eMbare eHarare ngeviki edluleyo. Kubika uMavis Gama.
Uhulumende uthi bazoqhubeka bebambisana labo manispala empini yokususa abathengisela enzikini yedolobho baze baphume baphele eHarare. Lokhu bathi kwenziwa ngenhloso yokufeza uhlelo lokuchiya amadolobho wonke ehlanzekile kulama clean cities. Umphathintambo wedolobho leHarare umnumzana Oliver Chidawu uchazisele intathali zindaba ngamanyathelo uhulumende asezowathatha ukulungisisa isimo eHarare la kwamanye amadolobho elizweni jikelele.
The local authority must be able to collect revenue from its facilities and spaces and boost its coffers in order to help improve service delivery. Currently, we have rogues who have been dismatching the names of political parties, falsely claiming to have been endorsement from political parties to collect money from informal traders. It is only by restoring order that we can attract both domestic and the foreign investment, ultimately achieving an upper middle income society as a business in Vision 2030.
Sifuna ukuthi omansipala benelise ukuthola imali yenzuzo ngokuhlawulisa lezo ndawo okumele bazihlawulise. Sasilabantu abenza ubugeleke xebe qamba amanga ukuthi basebenzisana lamabandla ukuba ngabaqokelileyo yikho kuphela okungenza sikhangi omabhizimusi wakuleli laba kwamanye amazwe ukusungula amabhizimusi abo kuleli ukuze lufezeke lelo hleko loluthuthukisa impilo zabantu lwe-Vision 2030.
Obona ngokuqhutshwa kwenhlelo zentuthuko eHarare umnumzana Tafazi Kwamguti obe kulo mhlangano laye ukugcizelele lokho.
Harare Metropolitan Province is a no-nonsense area now for rogue elements who are collecting money. Purporting to be coming from the ruling parties, that we have been deliberately not responding even to social media because we wanted all stakeholders for you to see that as a province we are standing together. This is not a political notion, this is what we call the whole of government. As it is difficult to plan a good smart city which the Honorable Minister and His Excellency wants without us having control over the land which belongs to council. So in line with the demolitions, we are proceeding from Bari into all local authorities.
Njengoba sokukhulunywe idolobha leHarare kahle yakudlala ngalabo abantu abathatha izimali ebantwini beqamba amanga ukuthi basebenzelana lebandla leZANU-PF. Besizithulele nje sonke lesi sikhathi singakuphenduli lokho okukhulunywa enkundleni zebulenjini njengohulumende ngoba sifuna ukuba sisebenzisane nezinhlangothi zonke zikahulumende. Siyaqhubekela phambili ngomsebenzi wokubhidliza lezo zakhiwo ezingekho emthethweni sisabalala sisiya kwabanye omanisipala elizweni.
Kodwa izakhamizi zeHarare ezigoqela umnumzana Victor Dube wasemzini weBudiriro ziyakusola lokho.
Indaba le ayikhulumayo kasondaba entsha. siwala ama paper ngezikhathi eziningi bekhuluma ngendaba zokuthi hayi indawo leyana kayilunganga kumele abantu besuswe khona babethule. So kubuya kathesi upresident osekhulumile ukuthi hayi ama-by-election esizaba khona mhla ka 26 ngo-March kulonyaka sekuyisiphithiphithi ukuthi ha asike sizame ukusikhipha abantu sibanike izindawo ezinje sibayenzeni sibenzeni khonapho kwenzelwa ukuthi abantu bahlale kuhle yini kumbe bathengise izinto zabo kuhle yini khonoko asikuboni ngoba yinto eke yayenzwa sisakhumbula thina laphana abantu besuswa futhi njalo ezindawoni zonozo besiyobekwa ngale e-Coca-Cola ku-light industry ukuthi bethengisele khona ngale.
UDube uqhubekethi abantu kabali ukuya lapho kumele bayisebenzela khona kodwa into ekhona ikuba kazikho indawo ezanelayo zokusebenzela.
Ngayi ukuthi beliplana ukuthi into eyenzwa kudala ukuthi hayi abantu sifuna ukuthi bethengise nezindawo nezinje lali zakwakha indawo yena le lapha elibasa khona kudala ngabe khona kathesi lizafika lenzeni izulu leyana bazathengisa njani izinto zabo lapha elimele bayathengise khona izulu lisina linje kanti zaphonga ufika ledwebe nje imizila njengokwenza kwabo iphongudweba ukuthi wena ulapho wena ulapho wena ulapho bifaka nje ungamanamba nje ukwenza kwawo lokhu siyakwazi nxa vele sekulento ethiwa yi-election kuba le nkinga zonezo.
Kodwa uhulumende utshelela umhlangano ongenwe iziphathamandla ezivele kubomanisipala abagoqela owechitungwiza Ruwa Norton kanye lezasesipholiseni ukuba injongo yakhe yikulungisa umonakalo osuthe wabakhona emadolobheni ilizwe lonke jikelele. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Ikhomishini ebona ngezokhetho iZimbabwe Electoral Commission isinxuse intathelizindaba labanye abafuna ukubona ukuqhutshwa kokhetho lokudinga amalunga ephalamende kanye lamakhansila ama-by-elections mhlaka 26 ngombimbitho ukuthi babhalise. Izek inxuse abavela eZimbabwe laba kwamanye amazwe. Kubika ubathabile Masuku.
Abekhomishini yezeki bathi abafuna ukuzebona ngokhetho ama-observers kumele babone ukuthi kufika mhla zingama-22 kumbimbitho lonyaka bebe sebephiwe incwadi ezibapha imvumo yokukhangela ukhetho. Umnumzana Dumisani Nkomo, ingcwethi kwezombusazwe, uchasisa ngokubaluleka kwentatheli izindaba kanye labakhangeli bokhetho.
Ama observer abasiwo malunga ama political parties nabantu abakhangele ukubana uhlelo lonke lokukhetha lwenziwa njani, bakhangele umumo ongakabi lokhetho, baphinde bekhangele njalo langosuku lokhetho ukuthi abantu bavota njani, bekhangele njalo behlolisisa ukubana unxa kusokubalwa laphana ekhethweni ukuthi ubala kuhle yini na. Ama observer aqatheke kakhulu, ayancedisa ukubana abantu babe lethemba legunya ku-electoral process kukhetho.
Umnumzana Effort Ncube, enye ingcwethi kwezombusazwe, uthi kuqakathekile ukuthi wonke abazohlolisisa bahlolisise kungelandleko ngoba bemele abantu beZimbabwe.
Ukuze ukhetho lukube ngolukhululekileyo kumele intatheli izindaba lalabo abazokhangela ukuthi ukhetho lukhululekile baye bafinyelele kuzo zonke izindawo mahala. Ungabona kubhadaliswa intatheli izindaba kubhadaliswa lalabo bazokhangela ngokuthi ukhetho lukhululekile kusho khona ukuthi izekhi kayizinikelanga ukuthi ukhetho lube ngolukhululekileyo ngokuba bazosebenzela abantu beZimbabwe ngabe lapha bezokhangela ukuthi ukhetho lukhululekile. Ngakho akufanele kube lomuntu obhadaliswayo, akulandelwe indlela emhlabeni okuqhutshwa ngakhona abantu bakhululeke ukuzokhangela ukuthi ukhetho lukhululekile balweluse balubone ukuthi lukhululekile.
Umnumzana Khulisani Dube ohlala kobulawayo uthi kubalulekile ukuthi uzulu wakwele Zimbabwe azi ngokuqhutshwa kokhetho.
Kuqakathekile ukuthi kube labakhuluma ngokwenzakala ndawo zonke elizweni. Lokhu kubhalisa kulakho ukuthi kuqale ukulandelelwa abantu bezenzela umsebenzi wabo. Ngoba siyakhangela emuva uzathola ukuthi intatheli izindaba ziyabe zilandelela zihlukunyezwa befuna ukuthi zibhale lokho abakufunayo hatshi into eyabe isenzakala ebonwa nguzulu wonke. Kodwa okukhulu ukuthi uzulu kumele azi okwenzakalayo ekhetheni kungelamgoqo.
Unkosikazi Thabiso Nyoni intatheli izindaba ukhuluma ngakukhangeleleyo lapho esephiwe imvumo yokukhangela ukhetho.
Sikhangelele ukuthi sithole lawo ama accreditation, but esikufunayo ukuthi nxa sikhava ama elections lawo singaze sahlukunyezwa, njalo singagcini sesivalelwa ukuthi sibhale khona lokho okuyikho kuyabe kusenzakala. Ngoba nxa sikhangela ama elections adluliwe, siyananzelela ukuthi ama journalists agcina sehlukunyezwa, esenyamalala izinto ezinjalo. But sicela ukuthi sivunyele lathi ukuthi senze umsebenzi wethu ngendlela singaze savini.
AbeZimbabwe Electoral Commission bona balomlando wokuqhuba ukhetho lokusakaza oyabe enqobile kulolu khetho elizweni, ikhiphe umbiko inxusa abafisa ukuzokhangela ukhetho. Kumbiko lo ithi izabhadalisa abafuna ukuhlolisisa lolu khetho. Intatheli izindaba ezibhalise lenhlanganiso yeZimbabwe Media Council zizabhadala amadola alitshumi akwelemelika i-$10, ikanti ezivela kwamanye amazwe zibhadale amatshumi amahlanu i-$50. Abazobona ngokhetho ama-observers abavela emazweni ezwekazi lase-Africa bazabhadala amatshumi amabili amadola kwelemelika i-$20, ikanti abavela phandle kwe-Africa babhadale ikhulu lamadola emelika i-$100. Labo abamele amanye amazwe elizweni bazabhadala amatshumi amahlanu amadola emelika i-$50. Idale lomthethwandaba lizahlala ngolwesithathu mhla zingamatshumi amabili lasithupha 26 zibandlela ukukhetha abazancintisa ezigabeni kusukela ngehola letshumi ekuseni kusiya ngehola lesine emva kwemini. Lokhu kuzaqhutshelwa ezindaweni ezibekiweyo emthethweni kulandelwa isisekelo sokhetho. Ngimele iStudio 7 wobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Umhlangano womanyano weSADC okucubungula udaba lwamalwecatsha kwele Mozambique usungulwe namuhla kwele Mozambique, lapho umsekeli kamongameli umnumzana Constantino Chiwenga amele khona umongameli Emmerson Mnangagwa. Amalwecatsha la abikwa ehlasela isigaba seCabo Delgado njalo nje, lapho okuhlala khona abantu bokholo lwesimoslem osokubangele ukubhubha kwabedlula inkulungwane ezintathu lekhulu 3100, kwathi abanye babaleka emizini yabo. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele umnumzana Rejoice Ngwenya.
Into enhle phela ukuthi omongameli bamazwe bahlangane, kodwa kuqakatheke ukuthi baqale bacubungule ukuthi anti okwenza vele kube lodlakela kuyini. Ngoba isizathu sakhona nxa bengaze bahlangane bengasalungisisi okwenza ukuthi abayisele angibothi unganceda, ngoba phela idlalelwe lakhona singathi luvelela ngaphandle, into zama-terrorism besiqalela ngaphandle, kodwa bathatha nje i-advantage yokungahlaliseki kwabantu abaye besendaweni yakhona.
Amazwe wona lapho SADC ahambisa amabutho khonale kwele Mozambique okugoqela lele Zimbabwe, bengaletha umahluko yini nxa bencedisana lebutho le-Mozambique, kumbe ngabakhulela yini amalwecatsha lawo?
IMozambique iyodwa akutsho ukuthi behluleka ukuthi basebenzise amabutho abo, ngoba siyazi ukuthi nxa sikhangela into zomnotho sibili iMozambique ingasingcinwana okwakha kwakhathi esingcinwana, yikho babe kubambana nje kuphela ukuthi amazwe abambane zama ukuceda lolu loba ungazi singazifaka amabutho wonke, kuya ngokuthi lawo mabutho akhona ayakwazi nangomanyazi ukuthi iRwanda yakathi yakazama la ukuncedisa kwangathi kuyathula, kodwa kokathesi mbona ngathi uzaqala nje ngoba abantu bakhona abasesigabeni sakhona bona vele abasuthisanga ngendlela urhulumente ihambisa ngayo izinto. Amalucatsha ayazuza indlela yokuthi bacatshe khona lapo.
Umnumzana Rejoice Ngwenya yingcwethi kwezombusaswe. Kulife Talk lamhlanje kuhlelo lwabasakhulayo olwe The Connection sikhangela okwenziwa ngabatsha ngesikhathi somkhuhlane we-COVID-19. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Ingozi yokulumatha umlilo wesakhiwo sesitezi esikhulu edolobheni le-New York khonapha eMelika ibulele abantu abalishumi lathobamo nomunye 19 ukugugqela abantwana abathobamo nomunye. Ibikwa ibangelwe kungasebenzi kuhle kwembawula kagetsi yokugudumeza endlini, kubika abohlangothini lwezokucitshwa komlilo abe-New York Fire Department. Umlingiswa imifanekiso yamafilimu owaziwa ngokulingisa uhlelo lukamabonakude olwalusaziwa ngokuthi Full House ubikwa ifunyenwe ifili ehoteleni yase-Orlando esigabeni se-Florida khonapha eMelika eseleminyaka engama-65. Amapolisa abika ukubana kakula kunakanela ukubana angabe ebuliwe loba uthi angabe ebuliwe ngokuthatha udakayo. Amapolisa ase-Los Angeles khonapha eMelika enelise uhlenga umshayeli wendizamtshina ewe yatshaya nalesitimela. Indizamtshina yehlobo lesesina iphazamisekile ngokuhlala enkundleni ye-Whiteman Airport. Ingozi yempokoma zamanzi kwele-South Africa e-East London ibulele abantu abalishumi yatshiya amathuba angaphambi kwengelasi ngempelasonto.
Uhulumende uzahlangana lezisebenzi zakhe kusasa bekhulumisana ngodaba lweholo. Izisebenzi lezi ezithi kumele lengezwe njalo lihlawulwe ngedola leMelika. Lo ngumhlangano wakuqala lonyaka phakathi kukahulumende lezisebenzi zakhe. Umphathintambo obona ngendaba zezisebenzi umnumzana Paul Mavima uvumile ukuthi ngempela izisebenzi zikahulumende zidla lukhlubhu kanye lokuthi kumele zengezelelwe iholo. Unobhala jikelele wenhlanganiso emela izisebenzi iZimbabwe Congress of Trade Unions ZCTU umnumzana Japheth Moyo uthi kumele umhlangano lo ube lempumela ebambekayo ngoba sokukade inkulumo lezi ziqhubeka kodwa zingaphumila lutho.
Sikhangelele kakhulu sibili ukuthi kube lokuhlangana kwembono sigqibe indaba yemali ukuze njalo simuve siye phambili sikhangele ezinye izinto ezingabe zikhathaza. Ziningi-ke izinto ezikhathazayo ku-public service ezingasizoholo kuphela kumbe kuzisebenzi generally. So sifuna ama-meetings aba lama-results, sifuna ama-meetings aphelayo aba le-tangible results akhiphayo okubambekayo ukuze izisebenzi zijabule. Kungabi ngama-meetings nje ngokuphuma kwelanga lakutshona kwelanga kodwa kungalanto ebambekayo kuzisebenzi.
Amazwi kaMoyo agcizelelwe ngomgcinisihlalo wenhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni i-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe enyakatho yemandebeleni unkosikazi Sokoluhle Ndlovu.
Kulezi nkulumo thina sikhangelele ukuthi uhulumende sokuyisikhathi eside engasinakekeli thina njengababalisi. So thina sikhangelele ukuthi uhulumende asibisele kumali yethu besihola ngo-October 2018 i-$450. Kwangase sikhangele khathesi i-RTGS lilahla intengo yayo nsuku ngensuku.
Umoyo njengomandlovu uthi kumele uhulumende abhadale izisebenzi zakhe ngedola leMelika.
Nxa abantu bengabhadalwa nge-US dollars kungaba lobubelo kodwa siyakwazi phela ukuthi bakhona abanye abaloke betrade ke nama RTGS. So okuqhakathekileyo ukuthi sibuyisele iholo lezisebenzi kuvalu eyayikhona ngo August 2018. Yikho ke okuqhakathekileyo ngokuthi iliholo elaliholwa ngabaningi including abaku public service.
Ilunga lezanu PF umnumzana Believe Gawule laye uthi ngempela uhulumende kumele athuthukise inhlalakahle yezisebenzi zakhe. Sibuze uGawule ukuthi uthini ngodaba lokuthi izisebenzi lezi ziholiswe ngedola leMelika.
Loko kungabonwa yiyo ihulumende babankomo eyiyo ebhadalayo izisebenzi kahulumende ihlangene labo bameli bezisebenzi kahulumende ukuthi kukhulunyiswane kubonakala ukuthi kungenzakala yini, kuyenza yini, ihulumende ngakwenelisa yini ukuholisa izisebenzi kahulumende ngedola le-America njengezolo. Izolo lokhu ihulumende ike yakwenelisa ukuthi iholise izisebenzi zikahulumende ngedola le-America. Yaqala imali yakhona iphansi yathuthuka yakhumbula yaze yafika kuma-500 and something izisebenzi kahulumende zizuza imali enganganale.
Abanye bathi ukwala kukahulumende ukukhweza iholo lezisebenzi ngesilinganiso ezisifunayo kanye lokwala kwakhe ukuziholisa ngedola leMelika kuveza ukuthi akalandaba lezisebenzi zakhe. Kepha uGawule uthi akunjalo.
Akusiqiniso lelo. Kufana lokuthi umzali kalandaba labantwa bakhe. Uhulumende isebenzi kahulumende ngabantwana bakahulumende. Uhulumende amele bone khona ukuthi umsebenzi wakhe, ukuthi uhulumende esebenze kumbe government function, kumele imota le, injini le iseviswe kuhle. Injini yizisebenzi kahulumende iseviswe njalo, iseviswe sonke isikhathi, iseviswe kuhle injini le ukuze isebenze kuhle. Iyumsebenzi omlando kahulumende ukuthi uhulumende kumele nakekele izisebenza. Ngiyananzele ukuthi sibili baqinisile izisebenza kahulumende ngathi zidlala ikhisimusi zisemumeni omubi. Kuliqiniso lelo ngoba izinto sezidula, imali yangikhale, hayi imali ayeholwa izisebenza kahulumende iphansi sibili.
Lanxa uhulumende esithi umnotho welizwe uzathuthuka ngesilinganiso esikhulu lonyaka, abanye bathi kubuvilibana phambili. Siziphethe ngebezihamba phambili. Abezempilakahle kanye lohulumende bakhuthaza uzulu ukuthi aqhubeke landela iziqondiso zokwenqabela iCOVID-19 ngoba lomkhuhlane ulokhe umemetheka. AbeZimbabwe Electoral Commission banxusa ukubhaliswa kwentathelizindaba labanye abafuna ukuhlola ukuqhutshwa kokhetho lwama-by-elections mhlaka 26 ngoMbimbitho. Umhlangano wesadako ukucubungula udaba lwamalwecatsha kwele Mozambique usungulwe namuhla. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezekuseni kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.
Y Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.